madzimai akawanda anoita mabasa muzvikamu zvakasiyana siyana zveupfumi nhasi vaungana paNational Gallery muBulawayo apo pange pane zviratidzo zvemifananidzo zvakaitwa nevamwe vanhukadzi senzira yekucherechedza zuva reInternational Women's Day. Zviratidzo izvi zvange zvakaitwa zvichienderana nedonzvo rekuda kuvandudza ruzivo uye kudzidzisa veruzhinji pamusoro pedambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi vari munyaya dzezvematongerwo enyika kuchishandiswa madande mitande kana kuti online violence against women in politics. Muzvare Tokozani Kupe, vanoe nengo yebato reCCC, vange varipo pachiitiko ichi, uye vati kushungurudzwa kwevanhukadzi, kunyanya vari mune zvematongerwo enyika, kunoodza moyo yavo pamwe nevanasikana.
Kana vana vechiona amai vechibuda nepicture vesina kupfeka, kana vechiona amai vechitukwa nenhlamba dzimwe dzamusati mamboona, zvinoafekta vana vedu. Uye zvino zvinoita kuti ava vechidiki vanoda kupinda mupolitics vavatyira kure. Nekutoti vangine kuchitika namadzimai chitukwa kudai, vachiitwa zvakadai, zvinonyadzisa. Saka ini ndinonge ndinotsvaka chipolitics kwacho. Saka tinoti isusu neInternational Women's Day iye gore rino iri. Tinoda kuti zvekutukwa kwemadzimai musocial media ngazvimbomira wedu wedu.
Mumashoko avapa semunyarikani pavhidhiyo kurukota rezvemadzimai pamwe nemakambani madiki amai Stembiso Nyoni avo vanovewo sachigaro weAfrican Women Leaders Network Zimbabwe chapter vati hapana budiriro ingaitike munyika kana vanhukadzi vakasarira kumashure munyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko kusanganisira masaisai eInternet. Muzvare Linda Masarira, mutungamiri wesangano reLead, vaudzawo Studio 7 parunhare kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi paInternet kunodzorera kumashure donzvo rekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Cyberbullying iri kunyanya kuitwa kune vanhukadzi vanoda kuitwa zvematongerwo enyika vachideredzwa chimiro chavo mukati menharaunda yemavanenge vachigara kana mune zvematongerwo enyika. Izvi zvakukanganisa kumadzimai mazhinji kuti awanike achinomira musarudzo kana kuda kunomira kuti vatungamirire nekuti chimiro chavo chinenge chakanganiswa neiyi yatinoti cyberbullying.
Mtezeri wemumiriri weUN Women muZimbabwe, Muzvare Loveness Makonese, vange varipo pachiitiko ichi, vatsinhirawo izvi, vachiti nekuti vanhukadzi ndivo vakawanda kupfuura vanhurume, zvakakosha kuti vawanikwe vakawandawo muzvinzvimbo zveutungamiri.
Madzimai, we are 52% of the total population. Saka kana tiri 52% of the population, toonekwa isusu pama leadership positions, muma parliament, muma councils, tiri less than 50%. Zviri kureva kuti machallenges nama issues ana affecta 52% of the population. Haasi kunyatsotaurwa nemazvo ende haana vanhu vakakwana vanokwanisa kuvhota even in proportion kuti tikwanise kumeka madecisions anochinja malives for women and girls in Zimbabwe.
Muzvare Debra Mwase, mukuru wezvirongwa musangano rekatswe Sisterhood, rinoshanda zvakasimba mukukurudzira kuvepo kwemitemo inoita kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi paInternet kuve mhosva. Vaudza Studio 7 kuti pachine basa guru kuti mitemo iyi izivikanwe neveruzhinji.
Tinoda kuti mapurisa nevanotonga nyaya vawandiswe zvikwanisiro zvinovaita kuti vakwanise kuti vainvestigate kana vawane tsvakurudzo izere, vaone humbowo uzere hwekuti kana nyaya idzi dzaenda kumatare dzinobudirira.
Zuva reInternational Women's Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa8 kurume gore rega rega uye dingindira regore rino rinoti Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.